ichiri po ngoma blessing ngekuti Zanu PF ine mbiri yekuita mhirizhonga, ine mbiri yekuura, ine mbiri yekuponda, ine mbiri yekupisa vanhu. So pari zvinezvi vatanga muno muHarare ende kutanga uku hakuti chamadzi because ndo mbiri yayo yatinoziva yainayo. Asi seemudhisiti assembly muHarare province tinoti zviri kuitika izvi zvekuti pachidzidziso tigare takagadzirira. But imwe ishu yemukoma blessing yatinayo ndeyekuti vari kuda kuti dhaivheta because isusu seemudhisiti assembly is our target yekumobilize about 1 million youth in Harare to register. So this strategy yavo is to divert us nokuita violence.
Vakunaka munoti kudii nezviri kutaurwa navangazori?
Ndinoda kuti zvive clear pazuva ranhasi kuti mubato reZANU PF hamuna mheremhere nemhirizhonga iri kuitika pari zvino. Mumazuva apera takanga tiri kuona vanhu veMDC vachirova mapurisa, vachitema dzimotokari, vachipwanya mashops mukati meguta, vachiita ndivo vari kuita mheremhere yekuda kusvaya, kuda kuti munyika muno mutadze kunge muchigarika mune zvakanaka. Pati chavasiri kuziva ndechekuti bato reZANU PF ibato rine hwaro rakarongeka, ibato risingavhunduke kana kutyisidzirwa nenhau yemheremhere nemhirizhonga yavari kuita. And we are not going to retaliate pane sezvavari kuita izvi. Even mapurisa vanongoswera vachingomhanyisana navo, ivo zvavari kuda kutsvaya, kuda kuita kuridza mhere kuti vatsvage vabatsiri vangavapa mari. Nekuti pari zvino chandoziva ndechekuti MDC yabroke. Handizive kuti murume uyu ari kuzvitora kupi zvaari kutaura, kuda asangomuka muhope bva mangomudeedza paindavhiyu, madii kumbomupa nguva yekuti ambodepura hope dzipere.
Vangadziori, hanzi maita hope dzichibva mundiro.
Zviri kutaura vakunaka, hazviti chine chose nekuti vakunaka pate zvavo is a known perpetrator of violence. MuHarare munomu vane makesi akawanda. After vabuda muZANU PF vadzingwa, vakataura pachena muvhidhiyo yavo kumaZimbabwe kuti I am sorry ndakarova vanhu. So isusu munhu anenge abuda pachena achiti I am sorry tinomutambira. But akaona sekunge dhimoni riya reZANU PF rakadzoka kuna vakunaka ndobva vadzoka kuZANU. So madzoka vaita kuZANU haasi kutishamisika. But zvakare isusu hatisi kuti isusu MDC nekuti hazi MDC yabroka, handitozvizivi. MDC chainacho vanhu, vanhu ndivo vanovhotera kuti tangirai, vanhu ndivo vaita MDC iwine makore ose aya. So nyaya yekuti yazobroka yaita sei hatozvizivipo. Chinodiwa vanhu, politics chaizvoka is about people. So ini ndiri kuti ini ZANU PF mhirizhonga yavatanga muHarare imhirizhonga yavo ine strategy yavo yaana kunaka yokuti dhaivheta kusaregesa vanhu. But tiri kuti isusu this time tiri prepared, tiri kuisa mapeace ambassadors muevery constituency, muevery ward to make sure that vabereki vedu, leadership yedu, munhu wese is protected.
Vakunaka, hanzi makambobuda pachena muchiti matendeuka muchitenda kuti mairo wavanhu ichokwadi here?
Murume uyu ndabva mukutaura vakomana, dai ambogeza kumeso hope dzipere. Nhau iri panapa mukuru wangu, ndataura kare ndikati hatina nguva yekusvororova minority. Why should I fight vanhu vashoma? Ini ndichiziva kuti tisakawanda. Taiwo zvavari kutaura izvo, varivo vane ruzhinji, varivo majority, vanodi kuhwina election makore esa. Tinongova zvambara bielection. Isusu takangomirira kunopinda mubalot box obva tavaratidza kuti aiwa kani vamugada hachisi chinhu hasi zvazvinhu.
Tombodzoka kwamuri vangadziori, tichitarisa imwe nyaya. Chii chingaite kuti vechidiki vavhotere bato renyu reMDC vasavhotere ZANU PF?
Seizvaro ndingova blessing. Chokutanga ndechekuti kutaura kuno kwandiri mandiri kutaura pano ndiri muhigh school west muconstituency yaHonorable Psychology Mazivisa. So isusu takati kusangana nemayouth kuti vamazivisa zvondirapera izvo, vakataura ivo vachiti izvo kupublic meeting kuti mayouth ese ari kutengesa neari kuveza nechichi mabasa akapiwa neZANU PF ende ndemabasa atakaprovisa. So kutaura kunoku mayouth emuhigh school west vatori ready kuregista to vote vamazivisa out from parliament.